Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri. Tinosangana zvakare maneru anhasi. Uri musi wechina chivabvu 10 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC, ndichiti yezvinoizviri muchinongwa chanhasi. Veruzhinji vanobatana nemadzimai evashandi vekuhwange Colliery vachiratidzira muHarare vachishora mashoko egurukota rezvevashandi ekuti madzimai aya ari kushandiswa mune zvematongerwo enyika. Mutungamiri weMDC Alliance Vanelson Chamisa vanosangana nemutungamiri weBritain Amai Theresa May murwendo rwavo kuBritain. Nyaya yekuti mudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika Amai Grace Mugabe vasachengetedzwe nemutemo kuitira kuti vatongwe nemhosva yekurova gore rakapera tsvarakadenga yekuSouth Africa muzvare Gabriela Angels yonzwikwa nematare edzimhosva muPretoria. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji vabatana nemadzimai evashandi vekuhwange Colliery vachiratidzira muHarare vachishora gurukota rezvevashandi nemashoko avo ekuti madzimai aya ari kushandiswa nevanoita zvematongerwo enyika. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Madzimai ekuhwange ayaudza Studio 7 kuti nhasi vanga vachiratidzira vakaremerwa zvikuru nemashoko amai Petronella Kagonye ekuti hurumende yakagadzirisa nyaya dzevashandi. Mumwe wamadzimai vanga vachiratidzira amai Tendai Stole vati vakakatyamadzwa nemashoko egurukota revashandi mudare reparamende ekuti vari kuita zvematongerwo enyika asi ivo vachichemera mari dzevarume vavo kuitira kuti vawane chouviri.
Soje madzimai ekuhwange tauya panapo kuzochemawo kuti dai matinzwawo matipawo mari dzevarume vedu. Isu tatisi kuita zvepolitics, vanga kuti tiri kuita politics. Ndikanzwa kudaro ndonzwa ndichida kuchema, tiri kuchemera mari dzevarume vedu. Atisi kuita zvepolitics kana tinoda mari, atisi kuda raisi. Raisi aibhadhara kuchikoro ndapota, toda mari dzevarume vedu. Tinobhadhara vana kuchikoro, titengewo mapedzi nesuo. Ipapa hembe dzamaoneka akatavoreka, atina kana chatinacho. Mudzimba dzacho dzatinogara toshandisawo mapublic toilet. Mapublic toilet acho tinoshandisa one chamber. Vanhu isu togara mapublic toilet one chamber pavanhu vari thousands.
Amai Stole vatiwo dzimba zhinji dzevashandi vekuhwange dzaparara sezvo mamwe madzimai oita zveupfambi kuti vawane chouviri. Vatiwo vari kutsutsumwa kuti kambani yehwange Colliery yakaisawo chiga chekuti mushandi mumwe nemumwe akungogona kurapisa vana vatatu chete pachipatara chekambani iyi zvisinei nekuti mhuri yakakura sei.
Iye zvino nhamo yaitika muhwange ndeyekuti dzimba dzakawanda dzaparara nenyaya yekuti vanhu vakungoita chipambi kungopiwawo $5 kuti utengewo hupfu kuitira kuti newe urarame, asi murume wako achienda kubasa achishanda pasina chaunowana. Kwozoti kwanzi kuchipatara kwacho kwatakanyorisiwa kuhwange Colliery Company tinonzi kwanzi urapise vana vari 3 of which iwewe wakatowanikwa wanga wakabereka vana vari 7 ko vamwe vacho tinovaendesa kupi? Pese apa chipatara chaitirapira vana vedu vese, asi iye zvino takapiwa family planning kuti ufanira kurapisa vana vari 3 ko kana ndine 5 ava ndovadini? Isusu iye zvino tiri kuchema semadzimai tiri patende. Takaona kuti tikati varume vakaenda kunochema vanovictimizwa kubasa, vanobvisiwa basa, vakada kustrika vanobvisiwa basa. So isu semadzimai nzara yakatikurira mumba ndokusimuka kuti regai tinodemonstrate kuti hwikwewo.
amai Filomela Mausi, vashoro gurukotereshu vashandi, vachiti semadzimai vashandi vekuwange Koliari, varikuswera pamwe nekurara mutende vachiratidzira vaine tariro yekutiwo matambudziko ava achagadziriswa.
We are there. Javasiya vana mhana vakagara patenti. Zvavari kureva kuti hakuna munhu patenti. Tiripo tiri patenti from muna January 29. Tichiripo chero akasvika hatina kunzwanana naye nekuti zvinhu zvaakatitaura zvasingafambirani nesu. Zviyazwa kuti hatipo tiripo patenti vana mhama muhange. Tisu hapana zvepolitics zviripo muhange. Hapana. Zvavari kutaura isusu zvavakataura nezuro ndakaita kuchema kuti Minister of Labour sure vakadaro isusu tichitambura muwange. Aiwa vedu we, hapana chinhu chatakagadzirirwa isusu so far.
Amai Sibonisi Hwedlofu, avo vanoti vakamiswa basa vachipomerwa mhosva yekupesvedzera vamwe kuti varatidzire, vati vave kutyira kuparadzira utachiona weHIV sezvo nzira yega yasara kuti vararame iri yekupinda mumabhawa kuti vawane chouviri.
Murume wangu ane one month ashaya. Izvo zvinhu chiri kuchema murume wangu. Saka kuti vana vazhe ndodii. Ndakuenda mubhawa muya ndonospreada AIDS. Oro inini ndiende mubhawa muya ndinotsvaka umwe munhu ane AIDS kuti ndiwane kuti vana vazhere. So ndichitaura kudai vana tavasiya vari panze kwemagete havasi kupinda kuchikoro. So taikumbira kuti dai zvaiita veduwe mumboona zviri kuhwange kuya zviri kuitika. Inini ndiri kuchema nekuti I've been working yese secret yemukorari ndakaiona management yese iyangaiviswe.
Mumwe wevarume varatidzira vachitsigira madzimai aya vachangson Madzonganyika vati vanorwadzwa zvikuru nenyaya yemadzimai ekuhwange aya. Vamadzonganyika vati vanoda kuti vashandi vekuhwange Koliari vapiwe mari dzavo kuitira kuti madzimai aya nemhuri dzavo vakwanisewo kurarama.
Saka mwoyo wedu warwadza tikatirege tibatana nemadzimai kuti mari dzevarume avo dzibude kuti mumba zvo vanoshuvira zvinge zvichiitwa ndo zvaita kuti vepano nemadzimai wange tibatane.
Vanga vachiratidzira ava vaendesa tsamba dzenyunyuto kumapazi ehurumende akasiyana siyana kusanganisira kugurukotera zvevashandi, bazi rezvezvicherwa uyewo kudare reparamende. Hatina kukwanisa kunzwawo divi rehurumende nezvenyaya iyi. Kambani yeHwange Koliari inonzi nemari dzevashandi dzinopfuura mamiriyoni makumi nomwe madhora uye hurumende ndiyo ine zvikamu zveupfumi zvakawanda mukambani iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vakasangana nezuro nemutungamiri weBritain amai Theresa May muLondon. VaChamisa vakasanganawo negurukota rinoona nezveAfrica vaBoris Johnson. VaChamisa vanga vari muBritain vachiita misangano nezvizvarwa zveZimbabwe pamwe nevakuru vakuru muhurumende yeBritain. Nhasi vaChamisa vanga vachifanirwa kuburitswa pachirongwa cheBBC cheHard Talk icho chinopakurwa naStephen Seker, asi chirongwa ichi chichaburitswa rimwe zuva sezvo nhasi changa chichitaura nemutevedzeri wegurukota rezvekunze reIsrael zvichitevera zviri kuitika mukati menyika iyi. Mutauriri wavaChamisa vaLuke Tamborinyoka vanoti rwendo rwavaChamisa rwakazadzisa chinangwa cherwendo rwavo.
President Chamisa vakakokwa neinonzi Oxford inova platform yakakura zvakare yakambodeedzwa vakawanda vanoremekedzwa vature mashoko pano Oxford Union platform iyoyo paOxford University vachavanyanya kuendera. Vabva vangoshandisawo mukana wavo nekuve kwavo kuUnited Kingdom kusangana nezvinhu zveruzhinji rwavana veZimbabwe rwokuparapara nekutsvaka chokurarama muUnited Kingdom. Vatorawo zvakare mukana iwoyo kusangana nevakuru vakuru vehurumende yeUnited Kingdom zvakare nekutura mashoko kumaplatform akawanda kana kuti atingati pathink tank ari imomo muUnited Kingdom.
Kusanganawo nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunyika yeBritain izvo zvakanziwo hazvisi kuzopiwa mukana wekupinda musarudzo. Kunosimudzira nedzimwe nzira dzipi mumusangano weMDC?
Aiwa, parongosangana vana vanyamunhu vanofanira kuchinjana mashoko. Ko vana zvizvarwa zveZimbabwe vachamisa vachanga vari mutungamiri weZimbabwe mwedzi mushoma ichatevera. Ino vanofanira kutura mashoko mwana wese weZimbabwe avasangana naye.
Vakataridzwa kunyunyuta zvikuru pamusoro pehurumende yavamunangagwa. Munoona sekuti vanhu vakatambira sei mashoko akakandwa navachamisa mudare?
Chandingangotaura ndechekuti vakave nemusaro wakanaka chaizvo nevakuru vakuru vehurumende yekuUnited Kingdom. Sokuziva kwako Evans, nyaya dzakadzidi kutaurwa, nyaya dzediplomasi hadzidi kutaurwa wakamira pachuro. Inyaya dzekutaurwa vanhu vakazaana madhoo. Chandingangokuudza ndechekuti nyaya dzavo dzese dzavakataura nehurumende yekuUnited Kingdom dzakatambirwa muatmosfera, kana ndingangoti muurongwa hwekunzwisisana nekuremekedza. Ndingatanga kudomanya kuti vakataura inei, haiwa ndingati hasiwo maitirwo anoitwa nyaya yediplomasi. Vakataurana zvakanaka, vakanzwanana zvakanaka, vakapedza musangano wavo nekuremekedzana nekukudzana kukuru chaizvo.
Mutauriri wavachamisa vaLuke Tambonyoka vachitaura parunhare vari muHarare. Mukuzeya nezverwendo rwavachamisa, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paTswane University kuPretoria kuSouth Africa, Dr. Riki Mukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Rwendo rwavachamisa nevamwe vavo vavainavo kuMBC Alliance, maonero angu rwanga rwakanangana nekuratidza nyika dzokunze kuti aiwa tiri pano. Kana muchirangarira vachamisa havana kumbonyanya kubuda muZimbabwe kubva ivo pavakatora kubva kuna vatsvangirai. Saka urwu rwendo urwu rwanga rwuri rwekuudza pasi rose, asi vachienda havo kuri kuUK kuti aiwa tava pano tisu utungamiri hutsva weMDC, tine MDC Alliance. Mukatarisawo vakagona kuenda kunoadresa kuUniversity yeOxford, vakaenda kuChatham vachitaura nyaya dzekuti MDC chinangwa chayo takamirirei pari zvino ndezvinhu zvinhu zvavari kukoshesa vakananga kusarudzo. Saka ndo zvandinoona sekuti ndo zvanga zvakananga vachamisa parwendo rwavo.
Zvino mumashoko avo avaibvunzurudzwa nedzimwe mhinduro dzavaikanda vachizotaurawo zvekuti mabhizinesi ekuChina muZimbabwe anoda kuzoongororwa nekutarisiswa, hazvizoiti sezvinosimudzawo mhepo here kune vari kuZimbabwe izvozvi vari kuedza kuti pamwe maChina iwaya ane zvimwe zviviri o zvitatu zvavangaise munyika?
Hongu mashoko iwayo anogona kunge asina kunyatsobuda zvakanaka kutitarisa kuti vachamisa vamutungamiri ane mukana wokuva mutungamiri wenyika. Nekuti kana uri mutungamiri wenyika zvinonzi chingawo semananga, hapana risina mhodzi. Haudi kuti utange kutoita vavengi usati wapinda pachigaro. Asi ndinoona sekuti vachamisa vakanga vachingotaura zvinofungwa nevanhu vakawanda vari muZimbabwe. Nekuti vanhu vane mufungiro wekuti aiwa vanhu vekuChina vari kungoita zvinhu zvinovabatsira ivo, asi zvishoma-shoma zviri kubatsira vanenge vari vemunyika iyoyo. Pointi yandoda kuti nditaure vazininga ndeyekuti vachamisa havasiri an ordinary person, vachamisa mutungamiri. Naizvozvo matauriro avo anoda kuti atikwirirei, asaita sekuti ndivana mujibha vari kutaura vari mustreet.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paTswane University kuPretoria kuSouth Africa, Dr. Riki Mukonza vachitaura vari parunhare vari kuSouth Africa. Magweta anomiririra sangano reAfriForum, bato rinopikisa hurumende Magweta anomiririra sangano reAfriForum, vazivisa nasi mudare redzimhosva kuti nyaya yevaimbove mudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe yekuti vasasungwe mushure mekunge vapomerwa mhosva yekurova muzvare Gabriela Angels gore rakapera ienderere mberi mumatare. More Blessing Mujoma anotipa nyaya iyi.
Rimwe gweta ramuzvare Angels vaGerineo vaudza dare kuti hurumende yakatadza payakadzivirira mai Grace Mugabe kuti vasatongwa. Vachipa humbo hwavo muzvare Angels vati vanofara kuti pane matanho ave kutorwa. Atiwo akaregerera mai Mugabe asi chikuru kwaari ndechekuti amai Mugabe vamire pamberi pedare redzimhosva vatongwe uyewo nekukumbira ruregerero. Amai Zane Nwane avo vanomiririra sangano reCommission for Gender Equality vati mhosva dzekushungurudzwa kwemadzimai muSouth Africa dziri kuwanda. Naizvozvo matare edzimhosva anofanira kupa mutengo yakakodzera kupedza dambudziko iri. Vaenderera mberi vachiti vachaedza nepose pavanogona kuti dare ritore matanho akakodzera. Gurukota South Africa panguva iyi amai Maete Ngwane Mashabane vakati vakatora danho iri nekuda kwekuti Zimbabwe inyika yakavakidzana neSouth Africa uyewo zvaive zvisinei nechekuita nekuti amai Mugabe vaive munyika nemurume wavo panguva yakange ichiitwa musangano weSADC. Asi magweta amuzvare Angels anoti hurumende yakanga isingafaniri kuita zvayakaita pana amai Mugabe. Nyaya iyi ichaenderera mberi zvakare mangwana apo dare richapa mutongo waro. Ndakamirira Studio 7 Johannesburg, South Africa. Ndini More Blessing Mujoma.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne-13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne-15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne-15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzinda wemutungamiriri weAmerica weWhite House washora zvikuru kurwiswa kwaitwa Golan Heights neIran. Muzinda uyu wati zvaitwa neIran zvekurwisa nzvimbo yakatorwa neIsrael hazviatambirwe uye chinhu chakashata zvikuru mudunhu reMiddle East rose. Kurwisa kwakapfurikidza mwero ndiro dambudziko guru rakatarisana mutungamiri weEgypt vaAbdel Fattah el-Sisi. Avo vari kutanga temu itsva mwedzi unouya zvichitevera kukunda zvine mutsindo musarudzo yakaitwa muna kukadzi. Sangano reZimbabwe Democratic Institute ZDI riri kutenderera nenyika yose richidzidzisa veruzhinji pamusoro pekodzero dzavo panguva iyo nyika iri kugadzirira sarudzo. Loida Moyo anoti panyaya iyi.
Vagari vekwamutare vawana mukana wekudzidza nzira dzekuchengetedza kodzero dzavo munguva yekuvhota, uye zvinhu zvinogona kuitwa zvinogona kuvhiringa tarisiro yeveruzhinji. Vachitaura pachirongwa chaitwa neZDI chipangamazano musangano iri, vaGift Siziva vati chinangwa chavo ndechekuda kuona kana paine mutsauko wakanaka munyika zvichitevera kubviswa kwakaitwa vaRobert Mugabe pachigaro pachiiswa vaEmerson Mnangagwa. VaSiziva vati hurumende yavamunangagwa inofanirwa kuziva kuti inofanirwa kuita zvakanaka kudarika zvaitwa nehurumende yavamugabe.
Chinangwa changa chiri workshop yaorganizwa neZimbabwe Democracy Institution yakabatana neASAP patanga chiongorora nyaya yetransition. Transition tichitarisa nyaya yekuti pane hurumende yakabuda kana kuti yakabviswa yavamugabe, uye tiri kuenda kusarudzora 2018 patiri kuda kutarisa kuti nyika dzese dzinoita transition pane pazvofanira kuenda.
VaSiziva vati dzidziso yavari kupa veruzhinji munyika yakanangana nekuti munhu wese azive kuti ane basa raanofanirwa kuita muZimbabwe iri pasi pemutungamiriri mutsva.
Isusu tanchitarisa kuti vanhu vakasiyana siyana vatinoti nechirungu maordinary citizen vane role yipi, ndozvanga tichitarisa kuti kana munhu ari vendor chii chaanofanira kuita kuti number one tidevelop yatinoti national vision kuti Zimbabwe itsva yauri kuda ndeipi. Chechipiri uye tangachitarisa futi kuti maordinary citizen role yavo ndeyapi ndeipi pasarudzo yatiri namuna 2018. Izvozvo zviri important nyaya yekuti vanhu vazive kuti patiri kubva ndekupi.
Nhengo yesangano revanhurume rinozivikanwa nekuti Men as Partners, iro rinorwira kupedza mhirizhonga nekushungurudzwa kwevanhukadzi, vaJames Mudenda vati dzidziso yabuda pasi pechirongwa cheZDI neASAP yavhura vazhinji pfungwa dzekuziva uye kukoshesa kodzero dzemunhu wese.
Kutanga tinoise vagari vekwamutare tiri kutenda neruzivo rwaunzwa kwamutare neZDI wakabatana neASAP, nekuti ruzivo rwawaunza rwakanangana nezviri kuitika muZimbabwe kubva panew dispensation nezviri kutarisirwa nevanhu veZimbabwe mumazuva ari kuteera, vanhu vari at crossroads. Saka meeting yanhasi tanga tiri kuedza kuongorora kuona kuti new dispensation iri kutaurwa iyi yaunza pundutso here muupenyu hwevanhu.
Mumwe apinda muchirongwa ichi muzvare Mildred Muzanechita vati vavhurika pfungwa dzavo mushure mekuwana dzidziso yavapiwa. Vatiwo dzidziso iyi yavapa ruzivo rwekusarudza munhu wavanoti ndiye anofanirwa kunge achitungamirira vanhu.
Ini workshop yataita nhasi yatibatsira zvikuru kunyanya kumacommunity patinobvako. Tinoona kuti isusu tichikura macommunities edu akasiyiwa zvakanyanya, hamuna kana development yakaitika. Asi apa taibatsira vabereki vedu vaibatsira magamba kubikira nene, asi hapana chawakabenefita.
Vapinda musangano vanosanganisira vemachechi, makanzura vechidiki, vemasangano akazvimirira oga uye vakaremara. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Kunyange hazvo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa kuti vari kuda kuti nyika iite sarudzo dzakachena, vanopikisa nemamwe masangano akazvimiririra oga vari kuti vari kungoita gudzira mukanwa nekuti hakuna zvakawanda zvachinja panyaya yemitemo yesarudzo. Asi veZANU PF vanoti pane zvakawanda zvachinja, kusanganisira nyaya yekuti matare ari kutonga akasununguka, vachipa muenzaniso wekuti nezuro dare repamusoro rakapa mutongo wekuti madzishe asapindire munyaya dzezvematongerwo enyika. Izvi zvakatevera kuendeswa kumatare kwemutungamiri wemadzishe Ishe Fortune Charumbira nesangano rinoongorora nyaya dzesarudzo reElection Resource Center mushure mekunge vati madzishe ose munyika anotsigira ZANU PF. Iyi nyaya yange ichinetsa musarudzo dzemunyika sezvo madzishe nemasabhuku anga achipomerwa mhosva yekumanikidza vanhu kuti vavhotere ZANU PF. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wemunyori wezvemutemo muzano PF vaFortune Chasi uye vanokokera MDCT mudare reparamende vaInnocent Gonese. Ndokutanga nekubvunza vaGonese kuti vanoona sei nyaya yekuti madzishe asapindire munyaya dzezvematongerwo enyika.
Iwo mambo charumbira tangatinawo pakanyorwa bumbire remutemo vanotounzwisisa zvakatonyanyisa, asi zvanga zvitotishamisawo kuti vanorerekera divi vanenge vachirerekera nevamwe vavo, uyezve masabhuku tine dambudziko guru rekuti izvo mubumbiro zvakanyorwa zviri pachena kuti havafaniri kuita zvamatongerwo enyika, nekuti munzvimbo dzavanenge vachitungamirira kunenge kune vanhu vamapato akasiyana siyana navamwe vasingadiwo nepolitics. Iyo vane kodzero yekuvhota chete, kwete yekuti vave nedivi vanenge vachirerekera kana kuti veita basa rekushandiswa vachinotinha vanhu kuenda kunovhota vachivaudza pekuvhotera nezvimwe zvakadaro.
Touya kwamuri Honorable Chasi, pane nyaya iyoyi yekuti vamwe vanga vari kuti madzishe anenge anonyanya kushandiswa nebato rengiri ZANU-P F kusanganisa uyo masabhuku ari kutaurwa navaGonesai.
Aiwa, isu semusangano zvakare nehurumende yedu tinotambira zvinenge zvataurwa nematare. Mutemo ndofunga uri pachena. Mutemo unotaura iyo kuti machifu vanofanira kunge vasina kurerekera kune bato iri kana iri. Isusu sebato hatishandise madzimambo kutikambenera. Ipapa tanga tichikambena hatina kumbomike takataura nemachifu kuti vaite zvakati zvakati. So anenge akanganisawo anenge akanganisa.
Todzoka kwamuri vaGonese tichitarisa nyaya yesarudzo, muri kufara here nemitemo yesarudzo?
Aiwa, mitemo yakanyangara iyoyo. Takatedza kurwisa zvachose, asi vamwe vedu vanoti zvavanotaura usiku hanzo zvavanozoita kana kwaibva. Nekuti mukuru weZANU-P F ari zvakare purezidendi wenyika, zvaanotaura nezvinozoonekwa paground zvakatopesana. Taifungidzira kuti zvimwe zvaita fanika kupindwa kwamaballot papers zviri zvatingafanira kuzvibva kakavadzana pamusoro pazvo kuti zvive zvakajeka kumunhu wese kuti anenge achizopuwa tenda anenge aitawo zvekuaplya savamwe zvinenge zvakajekera munhu wese, asi vari kuzviramba kuratidza kuti pane zvakahwanzika zvavanoda kuti varambe vachirarama nazvo. Uyezve dzimwe nyaya dzakaita fanika kuti vanhu vafundise kuti vanenge vachizovhota sei, inonzi vhota education. Tiangofungidzira kuti mutemo dei waitwa urelax kutiti munhu wese womuzimbabwe asambunyikidzwa paanenge aida kudzidzisa vamwe panyaya dzesarudzo, nekuti kazhinji tichidzirwa kunobva nekushayiwa ruzivo. Takashamisika zvakare kuti minista wejustice hapana chaakanga achimboda kuteerera panyaya idzodzo pamwe chete namamwe mamembers eZANU-P F. Even mutemo wokuti dare rive nemasimba nekudhisqualifya makandidheti anenge akonzera mhirizhonga kana zvimwe zvakashata panyaya dzesarudzo vakaramba zvakare kuzviteerera.
Pindurai tinzwe vaChasi panyaya yemitemo yesarudzo.
Hurumende yedu nemusangano zvese zviri kushanda kuti tinge tine sarudzo isina kuvhiringwa nevanhu vanenge vachimbonyechedza vamwe kana matsotsi. Ndosaka tati isusu aiwa hatina chokuvanza. Nyika dzese dziri kuda kuuya nemaorganization ngavauye vazoongorora. Pataurwa nyaya yevota education yekudzidzisa mavhotari zveshuwa hatingangoti munhu akati nditicha mangoti ngaaende anoticha. Vezeki vanenge vachidawo kuziva kuti munhu iye ari kunodzidzisa chii, anoruziva here nezvinhu zvaari kuda kunodzidzisa. Nepe panyaya yemaballot papers isusuwo taichitarisira kuti vet independent commission sezvainotaurwa neconstitution. Saka tikada kuti chese chairi kuita vanhu vange vakamira vachiona kuti maballot paper ari kuprintwa sei. Maonero edu isusu ndetenge taakukanganisa independence yacho, nekuti taakutovaita ega chirungu inonzi micromanagement. Taakuvaitira basa ravo ravakapiwa nenyika yese kuti vange vachiita.
Avo vange vari mutevedzeri wemunyori wezvemutemo muZANU-P F vaFortune Chasi. Manzwawo zvakare kubva kune vanokokera MDCT mudare reparamende vaInnocent Gonese. Vaviri ava vange vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevanhukadzi. kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisa i WhatsApp pa number zinoti 001-202-465-0318 sezo nguwe yadu ya pera tutarisa msorye na uya nasi mtungamiri we MDC Alliance wa Nelson Chamisa vano sangana ni mtungamiri we Britain amai Theresa May murwendo rwavo rweku Britain tabatashika kumagumu echirongwa chedu cha nasi anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC.
Sokuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtwakazi omuhle, olambulela kustudio 7 ngenjabulo kungolwesine mhla zilitshumi kuNkwenkwezi 2018 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngemali zamadoda ethu, besinike imali. Sikwazi lathi uhambisa abantwana bethu esikolo. Sikwazi lathi ukuthi lathi siphile njengabanye abantu. Kati siyahluleka nokuthi sidle esikufuna. Siyanika u-200 nayo siyaphomba ukuthenga impuphu kuphela lesawutu. Isishebo siyamba siyiphomba ukudinga emgaleni leyana eyeswesh lapho kumela khona idelela.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu bamanyanela amakhosikazi ezisebenzi zenkampani yamalahle eWange Colliery lamhlanje betshengisela bekhonona ngokungahlawulwa kwezisebenzi zalinkampani.
We have met the Shadow Minister of Home Affairs, Diane Abbott, the Shadow Minister of Foreign Affairs,
Umnumzana David Coulthard omunye wequla elethekelele kwelebhelithane phansi komanyano we-MDC Alliance uthi uhambo lwabo luphumelele. Amabandla aphikisayo athi akhathazekile kakhulu ngokwala kukahulumende ukuguqula imithetho ephathelane lokhetho kanye lokuveza ukuthi iphepha lokuvotela lizadindwa ngubani njalo ngaphi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu bamanyanela amakhosikazi ezisebenzi zenkampani emba amalahle eWange Colliery Company eHarare lamhlanje betshengisela bekhonona ngokungahlawulwa kwezisebenzi zalinkampani. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Amakhosikazi la abebanga umsindo etshengisela ekhala ngokuthi uhulumende kabaniki njalo kalani ngodaba lwabo osolulethe uduwe eWange. Unkosikazi Talent Sithole ovela eWange uthe bakhala ngeholo elingcono okumele liphiwe omkabo elingenelisa ukuthi bahambise abantwana esikolo.
Ngemali zamadoda ethu besinike imali. Sikwazi lathi uhambisa abantwana bethu esikolo. Sikwazi lathi ukuthi lathi siphile njengabanye abantu. Kati siyahluleka nokuthi sidle esikufuna. Siyanika u-200 nayo siyaphomba ukuthenga impuphu kuphela lesawutu. Isishebo siyamba siyiphomba ukudinga emgaleni leyana eyeswesh lapho kumela khona idelela. Ofithi vele abantwana esikolo vele abahambi kakahle. Ikhathesi umntwana nga-30% kumele ukuthi uthathe ama-result. Kodwa sozuthatha ama-result ngenxa yokuthi vele uyakuzela kule sikwele.
Umeli wamakhosikazi la, uMnumzana Mnyarathi Gwisayi, uthi abantu bengaqanjelwa amanga iWange Colliery Company ethi ayilamali njengoba iziphatha amandla zayo zihamba ngezimota ezisalekayo njalo behola ngengwani.
No retreat, no surrender. No retreat.
asibuyeli emuva kuze kulunge. Iwange ithi ayila mali kodwa ngomnyaka opheleleyo imali yabo ingezelele nge-51%. Sebethengelana imota ezibizayo omakori. Manje sithi nxa senelisa ukuyisa umgabe ngomnyaka opheleleyo umakori ngomzukulu ongahluphiwe.
Omunye wamakhosikazi awewange unkosikazi Chipo Tazwilinga uthi umphathintambo wezisebenzi waqambela abedale lephalamende amanga esithi wabanika irayisi lesepa yena washiya ebathembise ukuthi uzabalethela impendulo abalokhu beyimelele.
Lokhu ayekukhuluma uminista ukuthi wakhuluma lathi ukuthi wasinika irayisi lesepa asikubona ngathina. Thina sakhulumelana ukuthi sifuna imali yethu ye-5 years yamadoda ethu. Wasesithi yena kithi uzabuya le-feedback. But lanamhla kakabuyi le-feedback uthi ezositshela ukuthi yena usiphatheleni. But kuparliament sesiyakhuluma esingawaziyo. Njalo futhi nxa besithi singama-politician thina asithi ma-politician asilaphathi thina. Thina singomama abalendlala abafuna izimali zamadoda abo. Eze-5 years le salary yamadoda ethu ayipheyi. Sile 8 months asiholi.
Isikhulumeli sezakhamizi ze-Harare uMnumzana Mavela Sikhumalo uthi uhulumende kumele alungisise lolu dawo ngokuphangisa.
Thina sithi bona bazinikele baphume phandle batshengisela for 102 days namhlanje kutho ukuthi bona they are determined and i-cause yabo i-genuine. So thina sifuna ukuthi uhulumende angenele kundaba leyo kakhulukazi uminister uWinston Chitando as the minister responsible for mines nomunye wakhe uPetronella Gagonye uminister we-labour babone ukuthi udaba lolu luhamba kanjani le parliament yethu. Ama-parliamentarians kangenele kudaba lolu.
Isikhulumeli se-Center for Community Development Initiatives in Zimbabwe, uMnumzana Leopold Mnende, uthi uhulumende awumelanga aphathe udaba lolu kube ngani amakhosikazi la azama ukungcolisa ibandla elibusayo njengoba izikhala zabo zingezeqiniso.
Uhulumende awufuzanga aphathe lolu daba ingani amakhosikazi la ayenza ezombusazwe awafuni ukungcolisa ibandla elibusayo njalo izikhalazo zabo ngezeqiniso. Singakhayelisisa sibili abantu abazahlutshwa ngokungalungiswa kodaba lolu ngabantwana. Namhlanje bone umntwana sibili oku-grade 2 ade khona kumatch le of course inxe bebengafuzanga babuyelayo kodwa babuyelayo njalo bakhuluma ukuthi umntwana lo kakho esikolo ngenxa yokuthi akulamali.
Abenhlanganiso ezibona ngenhlalakahle kaZulu namalungelo ezisebenzi ezihlanganisela iZimbabwe Coalition for Debt, iZimbabwe Rights leZimbabwe Congress of Trade Union bebezisekela ukutshengisela lokhu njalo zivumelane namakhosikazi ligqitha labo uGwisayo ukuthi bazavalisa inkampani kanye ledolobho lewange betshengisela uhulumende aze abalalele elungise udaba lwabo. Imele Studio 7 useHarare, New Gibson Bebe.
Isiphathamandla se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube, umnumzana David Coulthard, okuqula elethekelele kwelebhilithane phansi komanyano e-MDC Alliance eligoqela umnumzana Nelson Chamisa, lo tendai biti uthi bayasuthiseka ngohambo lwabo kulelo lizwe lapho abahlangane khona lezi phathamandla zikahulumende, amabandla aphikisayo kanye labo somabhizimusi. Kubika intathelizindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisaspanda.
Umnumzana Coulthard uthi baze ngenjongo yokuchasisela uhulumende weBrithani ngamalungiselelo okhetho leZimbabwe lalonyaka langesimo somnotho. Ngaphandle kokubonana lomphathintambo obona ngezwakazi le-Afrika unkosazana Harold Boldin, uCoulthard ulandisa ngezinye zeziphathamandla abahlangane lazo.
We have met the Shadow Minister of Home Affairs, Diane Abbott, the Shadow Minister of Foreign Affairs, Emily Thornberry, and
Maparati, Shadow Minister of Home Affairs,
editorial team.
Shadow Minister of Foreign Affairs,
Zimbabwe,
Emily Thornberry,
Foreign Secretary,
Sabuye, editorial team,
Times,
Lama, economists,
and education.
Sabuye, Sakuluma, Leshiranyana Labantu, abe parliamente nge Zimbabwe sazobonana ne foreign secretary u Boris Johnson sazobonana labe Financial Times labanye abehlukahlukeneyo abentatheli zezindaba sabonana lamanye ama education institutions abafisa ukuzokwenza ezamabhizimusi akwele Zimbabwe.
Bekuke kwabikwa ngaphambilini ukuthi iqula lakhe lihlangene labamabhizimusi labezomnotho. Umnumzana Coulter uthi cha akunjalo.
We did not meet with British investors and business people. We explained our economic policies to the British government.
Nihulumende yaseBrithani kodwa ngoba singekho embusweni besingeke sithembise kakhulu into eziningi kodwa esikuthembiseyo ukuthi njengoba yona iBrithani incedisa kakhulu abavela khona eBrithani bezozama ezamabhizimusi ngaseZimbabwe sibona kulilungelo ukuthi sikhulume labo njalo sibathembisile ukuthi thina njenge-MDC sehlukene lezano ekwenzeni.
Uye phambili echasisa ukuthi kungani ibandla lakhe lamukela umnumzana Chamisa njengomongameli womanyana we-MDC Alliance.
Nelson Chamisa is the person who has been elected by the MDCT National Council in terms of their procedures, and it was always agreed that the MDCT would supply the presidential candidate.
Nelson Chamisa umuntu owakhethwa yi-MDCT njenge constitution yabo ukuthi abe nguye ozamela MDCT kukhetho lapha okudingakala khona umongameli. Kukhanya ephethe umsebenzi ngendlela eyiyo ngoba masisithi siyakhangela kathesi ngaseZimbabwe kukhanya ulabalandeli abanengi, kukhanya umsebenzi uphethe ngendlela eyiyo.
Umnumzana Coulter lequla lakhe le-MDC Alliance elihlanganisela umongameli walo umnumzana Nelson Chamisa lotenayibithi sebegadile indizamchina belibhekise ekhaya eZimbabwe njalo bathi bayasuthiseka ngohambo lwabo kweleBrithani. Inqobe siyenzi kubo ukuthi banqobe kukhetho oluzayo bavuse ilizwe njengezithembiso zabo. Ngimele Studio 7 e-Heathrow Airport e-London, igama namukeza Jesus Banda.
Silokhu sikudaba olufanayo, uStandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance umnumzana Walsh Mncube ukuze sizwe ukuthi injongo yalolu hambo ifezekile na.
Injongo yohambo lolube kuyikuthi okokuqala bayehlangana bakhulume lamaZimbabwe bahle baqala bafikela kulo mhlangano. Chamisa bekumele ayexoxa le-Oxford Union nge-vision yokuthi MDC Alliance laye kuyiwa ngaphi. Ukhulume kakuhle njalo ama feedback akhona esiwatholayo wonke a positive civil ukuthi okwesithathu bekuyikuthi njengoba emutsha ukuba umkhokheli uChamisa abe lelunga lethuba lokuhlangana lamalunga entatheni zezindaba ubhodabhodile kubo Economist BBC zonke nje ama outlets. Okwesine ke bahlangana lo foreign minister baxoxa ke ukuthi hayi xa kuzancediswa kathesa ukuthi kube lo khetho oluhle kwenziwe njani, i-international pressure leyo kumele ifakwe uhulumende kaMnangagwa ukuthi yenze zonke izinto ezenza iZimbabwe yaba kunkinga nalezi lungiswe ngokuthi ukhetho nabanye abe-opposition abe-Labour Party, ama-former ministers, njengithi bonke influential people in ku-British establishment.
isiphathamandla sebandla lezana uPF umnumzana Sibusiso Moyo lawo bephakathi kohambo phose olufanayo owenu umbiko uza iyamukeleka ngcono yini
besingekho ekuncintisaneni lezano kumbe lo hulumende kamnangakwa asilaqinisa ukuthi injongo kamoyo ibiyini enkulumeni zabo yikho kasi ngeke sathi ukuthi uhambo lwabo lwaba nempumela kumbe navale injongo zethu ziphumelele sikuhambe kakuhle sibili.
Sokulombiko webulenjini weTwitter nje singathi uyasirculator usikhwica mfundo weBhilithane uProfessor Diana Jetta uthi umnumzana Chamisa ngokumbona kwakhe ubengani ngumuntu ophonga uthabela ukuthi enganqoba kukhetho njalo kabonanga elembono ejulileyo wapha imizekeliso emnene. Liseliwubonile lowo mbiko njalo lithini ngakho?
Ngiwubonile lami sibili ngawubala lowo mbono akumangalisi ngoba i-opinion imbono ngumbono. Omunye uyakhangela into yinye abone lokhuyana omunye akhangela emakhaleni abona amakhovula omunye akhangela emsileni abona kubonayo. Siyakwemukela sikukhangele ukwenzela ukuthi kusincedise kusasa.
Umnumzana Walsh Mencube isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance obexoxa ecingweni losithanekile Mhlanga we-Studio 7.
Yebo, 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 mzwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abohlangothi olubona ngezibotshwa lamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Services sebelandule ukuthi izisebenzi zalolugatsha zikhalale umsebenzi ngemva kokwehluleka ukuletha izibotshwa emthethwandaba lamuhla. Bathi imbangela yikuthi imota zabo zifile. Kubika uBathabile Masuku.
Namhla umthethwandaba weWestern Commonwealth leminye yehlulekile ukuhlala ngenxa yokuthi izisebenzi ezilinda izibotshwa ezeZPCS bezingekho njalo zingalethanga izibotshwa. Igqwetha elixoxe leStudio 7 umnumzana Dumisani Dube uthi namhla umthethwandaba weWestern Commonwealth awenelisanga ukuhlala ngenxa yalolu hlupho.
No, besisemthethwandaba namhlanje yeWestern Commonwealth. Kandulisekile ukuhlala phansi because ibingagwani ama isibotshwa esekami la ugrey prison azendisanga ukuya e-court ngoba ama officer ema prisons awu strike akhala ngeholo la ukuthi holo labo lincane bafuna request. Kuyinto esidanisa kakhulu njengamagqweta because kusho ukuthi kutholakala kwe-justice for abantu ababotshiwe lezibotshwa kuba nzima xa besehlukubela be-court enxa kuye possibility ngaphakathi kwangani njengoba bestrike enxa yokudla izibotshwa zidla.
Isikhulumi seZPCS unkosikazi Elizabeth Banda ebuzwa yiStudio 7 ngalolu daba ulandule ukuthi izisebenzi zohlangothi lolu ziyakhalala umsebenzi njalo abasebenzi ngesiqubu esincane ngoba abavunyelwa ngumthetho ukwenza lokho. Uthe njalo uhlupho abalalo njengenhlanganiso olwenze izibotshwa kwezinye indawo zingabuyi emthethwandaba yikuthi imota zabo azisebenzi kuhle ngakho zisalungiswa ukuze zithwale izibotshwa.
Ama prison officers wonke asemsebenzini indawo ebhodayo yokuthi izisebenzi azikho emsebenzini ingamanga njalo thina i-code of conduct yethu ayivumi ukuthi sikhalele umsebenzi. Indaba nje ekhona ukuthi izimoto zethu zokuthwala iziboshwa azikho esimeni esiqondileyo esokuthi singathwala abantu, kodwa lokhu sokulungisiswa ngoba uhulumende sesinikeze imali yokulungisa izimoto lezo.
Umnumzana Henry Khanye olesihlobo obekumele singene emthethwandaba we-Western Commonwealth uthi balinde baze badela baze basuka sebaziswe ukuthi izibotshwa azisabuyi.
Silindila ngalonke silokhu silinde ukuthi singene e-court khonapha e-Westcom, kodwa ke azange sike sithole lelo thuba. Baze basitshela emini ngemva kokulinda ilanga lonke ukuthi abanye izibotshwa azisabuyi, ukuthi sibone ukuthi omunye wethu uyangena yini e-court siphume laye. Ngoba sikhuluma njengabakhathesi nje isidlulile i-48 hours yakhona evele ibekiwe emthethweni ukuthi amalungelo ezibotshwa asanakwa asananzelelwa. Kufanele ukuthi umuntu ngomthetho ebe sengenile e-court i-48 hours bamanisuke ezimbili zingaze zize zidlule.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Bakhizanani Dube uthi lokhu yiwephula amalungelo oluntu ngoba akusomlandu wezibotshwa kodwa yibo asebethwala nzima ngokungasiwa emthethwandaba.
Okwenzakalayo kuyikuncindezelwa kwalezi zibotshwa ngoba laloba umuntu ebotshiwe uyabe lokhe lawo amalungelo akhe awokuba ngumuntu. Ngokunjalo labo abagcina ke izibotshwa ejele ngokuthi bona abala zimota zokuhambisa izibotshwa emthethwandaba ukuthi amacawa la azo ayothethwa bayazincindezela.
Umanji we-Trade Gold umnumzana Trinos Utawashe walile ukuphendula imbuzo ye-Studio 7 ethi akavunyelwa ukukhuluma lentatheli izindaba, njalo imbuzo kumele iqondiswe kukhomishini yezemithetho i-Judicial Services Commission eHarare. Ngimele i-Studio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lelo lwe live talk sihluzeni bomama olubhekane labesifazana sixoxa ngelanga lokuqakathekisa omama emhlabeni jikelele ele Mother's Day elinanzwa ngesonto. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Kesizwe imbono eveza amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Amalungiselelo omhlangano phakathi kukamongameli Donald Trump weMelika lomunye wakhe weNorth Korea umnumzana Kim Jong-un wokucubungula udaba lokuthi ele North Korea lingasebenzisi izikhali ze-nuclear ayaqhubeka. Elemelika lithi alisoze lithule izijeziso zenotho elazethesa ele North Korea ilizwe leli lingaqhubeka lisebenzisa lezi izikhali njalo lisephula ilungelo loluntu. Ele North Korea lisanda ukunanza ilanga lenkululeko emkhosini wobuqoqo inhlanganiso yezimeleyo imanyene lamanye amazwe. Uhulumende weMelika ugcizelele ukuthi umhlaba ungakhohlwa izigidi lezigidi zabantu beNorth Korea abalokhu behlupheka kusukela kuminyaka engamachumi ayisithupha edluleyo kulelo lizwe ngenxa yombuso oncindezelo lolunya okhona. Elemelika liqhubeke lathi kulabantu labantwana abahluphekayo enkambeni zeNorth Korea kukanti labo ababalekayo bayabanjwa bajeziswe kabuhlungu kumbe bebulawe. Elemelika lithembisa ukuqhubeka ngemizamo yokudingisisa abephula amalungelo oluntu kulelo lizwe ukwenzela ukuthi bejeziswe.
Labe kungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Amabandla aphikisayo athi akhathazekile ngokwala kukahulumende ukuguqula imithetho ephathelane lokhetho kanye lokuveza sobala ukuthi iphepha lokuvotela lizadindwa ngubani njalo ngaphi. Athi ibandla leZANU-PF kumele likuveze lokho nxa lingajonganga ukudlelezela kukhetho. Izolo khona umthethwandaba wethu le isinqumo esiqakathekileyo esokuthi kulicala ukuthi izinduna kumbe inkokheli yosiko ingenele kwezombusazwe. Siqale ngokubuza isikhulumeli seMDC ekhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa unkosazana Thabita Khumalo ukuthi uthini ngalesi sinqumo exoxa lesiphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma.
Isinqumo lesi thina njengebandla likhokhela ngokuba Advocate Jamisa sebetshayela umantshi amahlombe ngomsebenzi abawenzileyo njalo kayisiyonto entsha ngoba singakhangela sisekelwe kwembuso zaseZimbabwe sithi khona izinduna nabosabhuku akumelanga bangenele ezombusazwe ngoba umsebenzi wabo kulandela amasiko njalo esigabeni lapha ababusa khona kunabantu abasemabandleni atshiyeneyo uma yena nguye enkokeli yezinduna zonke iZimbabwe jikelele esezakuba nguye ohlokoza inyosi etshela izinduna ukuthi zingavotela amanye amabandla zivotele iZANU siyabe sokuthuka ngekithi esicabanga ukuthi yena ubesukile emsebenzini wakho wamaziko.
Ubaba uChuma, isinqumo senkantolo leso ungathini ngaso? Kasisoze siliphazamise yini njengebandla leZANU PF?
Isinqumo lesi esifakwe yinkantolo isinqumo esivele khona sisekelwa yi-confusion yethu elizwe leZimbabwe. Akula muntu wenza uyinduna kumbe lipholisa kumbe lisotsha ongelanto yakhe ayithandayo phakathi. Kodwa nxa usehofisinyana sokufuze uzibambe ungakhulumeli phandle ngento yakho oyithandayo uyenze nxa wena ususeze lokumele ukwenze njengoba vele into eliyakhona yokuthi kona kusetshenziswa i-secret ballot. So ngwesi sikhathi siyakhuluma izinto ezingayisizo ngifuna abantu bakuzwisise khonokho ibandla leZANU-PF asobandla lokudlwangudlwangu. Nxa ubaba uSharombila eyitha iZANU-PF mzwana engena ebhokisini ungena eyedwa kahamba ayi-exercisa ilungelo lakhe lona lelana ayivoteli kodwa angaphumiseli phandle bese kusephula umthetho welizwe laseZimbabwe owuzasenza ziqina sezikhangelwa ngamehlo angayisiwo.
Mama uMakhumalo, likhala njalo ngokuthi iphepha lokuvotela lokufaka ucaca kumele kucace ukuthi lidindwa ngaphi njalo lidindwa ngubani. Uthini uhulumende nxa likhulumisana laye ngalolu daba?
Uhulumende weZANU-PF uthi yena asilamvumo ukuthi sibe kwazi ukuthi iphepha elebhalothi lidweba ngaphi lidwela kudetshwa ngubani. Manje udaba olukhona ukuthi ukhetho luntshontsha ephepheni lona lelo ngoba sonke siyazi uma sikhangela izulu lapho esihambe khona kukhetho lapho esabona khona ukuthi uyanelisa ukufaka uxa kulapho ofuna khona iphepha litshintshe lodwa liyefaka uxa lapho ongafaka ngakhona. Silelungelo lokuthi sazi ukuthi iphepha lelo vele lidengwe ngaphi. Sizame futhi ukuthi sithathe lesi sithi yisampuli ngesilungu sikhangele ukuthi ngafaka uxa kwami ngasoze atshintshe yini lo xa ngokuzwa esokuzwayo. So sididekile ukuthi kanti yona iZANU yesabani.
Baba uChuma, nxa kuqakathekile mpela ukuba nalo lukhetho lube ngolubalulekileyo awukuboni kuqakathekile yini ukuthi abamabandla aphikisayo oMakhumalo labo babekwazi ukuthi livela ngaphi iphepha leli njalo lidindwa ngobani?
Okokuqala lathi iZANU-PF ngephathi asikwazi ukuthi ikampani eprinta yiphi idindela ngaphi ngoba lowo ngumsebenzi owaphiwa iveki abayibo abakhangela ngezama-election lawo. So thina siyamabandla sine eceleni sekeleni zethu yezomsebenzi wayo lapho esesifuna kakhona sonke siyabizwa. Inkinga esiba layo ikuthi bakhona abanye abantu abathi befuna ukudonsa abanye ngamakhala ukuthi yonke into somele yenziwe ngendlela yabo.
Amagama lawo kawalunganga. Awusoze wena uthi wena ngihambe ngaya rejista ukuba yivota ubususithi izeki ibisibuye isithi khona kumele siyekhangela i-voters roll kade sesuthi qi sesifuna ukubuza ukuthi ballot paper liyiprinte ngaphi uthi umsebenzi wezeki lokileyi lapho esizavota khona silolungelo lokwakwazi ukuthi iphepha lilithenge ngaphi oprintileyo ngubani kanti vele lesabani alikwazi ukuthi konke kusegcekeni ngoba ukukwala kwenu ukuthi sazi ukuthi iphepha leliprinte ngaphi kulo musho ukuthi kulokugqile elifuna ukukwenza xa kungelabo ugqile elifuna ukukwenza siyekeleni sizibonele sodwa nanxa sesiyaphambili abana sibekwazi ukuthi sazibonela njalo sisethuki ngoba okwenzakalayo lathi siyakwazi ukusegcekeni lilungele lukazulu ukuthi azi ukuthi iphepha elibhaliweyo lele lokuvotwa libhaliswe ngaphi njalo siprinte amabhaloti amangaki ukwenzela ukuthi sazi xa sesibala iinombolo zabantu abavotileyo singaze
UNkosazana Thabita Khumalo isikhulumeli secele leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ubexoxa endawonye lelunga lezizanu PF umnumzana Joseph Chuma. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ongontungamilinkomo.